Damascus the Afro guy zingati ya muimbe achiri kusimukira from Zimbabwe anoita inonzi Afro fusion music basically tinosanganisa ma traditional sound ACT nao mu Africa rimwe zuva munogona kundinzwa ndiri kunana Bongo kunana Tanzania uko rimwe zuva munogona kundinzwa ndiri kunana DRC but basically kuti isu tiri kuda kungoumba chinhuwani from African sound.
Mukoma Damascus, zvii zvamakatirongera gore rino?
Tine ma singles akati wandi andoda kuburitsa this year nema videos as well plus pane ma local collaborations amuchaona amuchanzwa and ma videos akati wandi ndozvatiri kuedza kuti 2020 tiachivhewo.
Pama collaborations amuri kuita aya muri kuita nanani chaizvo?
So far andingati collaboration ya chiri muprocess kuronga ndeya Dear Freeman, the man who is sat in the Rashua, but we hope to take a Sukakawari to no concept or an Avotica Tigaita something. She's only shown out the Gorashi Rishikutanga, Sakawana's no gonna greet it.
Tukuna, Wakawanda Munika, Mwakufaraka, Mboka, and the Quende, Mukatu Zauti, Mu Sambo, Mando Ito.
Quende is on where Tinga is Akuma type any man's, the Iron Zima Club songs, a good team. Tinenge tichiridza, tichifara, tichiita sei, tichitamba, takasununguka, tichikanganwa namo dzedu dzese dzinenge dzichiitika mudzimba, sezvo muchingoona zvinhu zvakadai soukoma.
Kambo aka kane vhidhiyo, makaitsikisa sei, tiri kuona kuti iri kufarirwawo nevakawanda.
Kuidika kwatakaita hii, zvakati rimei, asi kuti naMwari takangokwanisa kuti tiburitsewo chinhu chakaapprisietwa nevanhu vakati wandei. Ndichikusimukira so palevhel rangu I think takakwanisa kuti timire mire kusvika pamastandards emavhidhios ariko mazuva ano. Although takatimiritwe nemaresources, tinovimba kuti pamanext videos atichaita tichaimprove.
Kunze kwaiyo Quende, pane dzimwe here nziyo dzamakatsikisa?
Ndinawo masingles andakaita before. Ndina Sister Bettina and akaita na Natty O. Ndine imwe iri kutobuda this week ipapa munofanira kungotarisira ipapa before Valentine inonzi kwauri ikoko endakaita na Tigons akati wandei tingatopedza time tichimamenshena.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotendai mukoma Bhule nekundipawo mukana wakadai also. Thank you. I'm gonna be the one.
kwende Azu no baiza mkwende kwende Awe kwende Toto kwa zikiza mkwende kwende Awe kwende Azu no baiza mkwende kwende Awe kwende Kiraye mkwende Ye mkwende Erika tiende Ye mkwende Chaneza mkwende Ye mkwende Erika tiende Ye mkwende Andiko siye kunyange wanerende Lagi diamond boys